Ndanyorera nyakubereka inzwa indimi nyakutumbura makatumbura minzwa nyakubereka imimi penyu makasakura asizvisati zvazunzwa makatisiya hamadzikati furatira kusiri kuda kwenyu asi vakati furatira vazhinji tizere nendangariro tizere nendanga maingoda wamubayiro wezvamakabata asi zvisinei shungu dzangu ndichapedza pamunin'ina wangu namukoma zvisinei shungu dzangu ndichapedza pamunin'ina wangu namukoma mariruva vakatanha tisati taita madanha musinawo kuoneka vana minana nenyasha dzamwari dzatisvitsa panapa tarisa uone ndakareverwa achandipanga mazano ndiani zvese zvakaipa ndongopomerwa achandipanga mazano ndiani vazhinji tizere nendangariro tizere nendanga maingoda wamubayiro wezvamakabata asi zvisinei shungu dzangu ndichapedza pamunin'ina wangu namukoma zvisinei shungu dzangu ndichapedza pamunin'ina wangu namukoma
Chumbo tango ni chapeza pamuningina wangu na mukoma.